Motambi akashura mare kudarika vese nevateveri vake vaviri pamwe nemuraridzi akakunda vese vachaziviswa nemusi wechishanu apo mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuungana muHarare. Mutambi weCape United John Ngodzo ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu, kunyange hazvo kune vamwe vari kukwikwidza zvakasimba vakaita saPrince Dube weHighlanders pamwe naIan Nekati weZPC Kariba. Mutevero wenhabvu vaPhilip Regede vanoti semaonero avo Ngodzo ndiye anokodzera kutora mukombe mukuru uyu.
Inini maonero angu matambira anga achiita season yese ndoandinoona hangu kuti deserve that position because he was outstanding overall season yese.
Mumwe mutevero wenhabvu anotsigira chikwata cheDynamos vaFarai Matonganyika vanoti Ngodzo akashura mare zvekuti Capes United ingadai isiri pamusoro petafura yePremier Soccer League dai pasina iye.
Inini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvino izvi ndiri kuona kuti iri kutora League 1 yatora League 2 Josta Ngodzo yaya anodeserva kutora Soccer Top League. Nekuti is playing zvekuti kuti Capes ive pairi panapa ndiJosta.
Vamwe vatambi vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu ndiKing Nadolo, Clive Agosto, Evans Katema, Never Tigere, Phineas Bamusi, Ralph Kaondera, Arius Banda na Wellington Taderera. Pari zvino mukombe uyu ori mumaoko aRodwo Chinyengetere uyo akautora muna 2017 na 2018 apo aitambira FC Platinum asati aenda kuSouth Africa. Chinyengetere ndiye akabatsira FC Platinum kutora mukombe weLeague makore akateverana iwayo muna 2017 na 2018. Darlington Dodo weCapes United, Lizwe Swese weFC Platinum na Godfrey Tamirepi weZPC Kariba ndivo vari kutarisira kurwira kutora mukombe weCoach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.